manera kana kamuriye Zimbabwe ino studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chikunguru 20, 2023. Makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
The drove my car towards the direction ye kwaMaranda. So then about 10 kilometers away ndopa vari kunzwa kaipisa.
Zano PF yopomerwa mhosva yekukonzera mhiri Jonga mumatunhu akawanda.
Kurudziro yangu ndeyekuti ngatikambenei murunyararo. Hama dzangu kukura zana hakuna chakunobatsira. Ndinoda kuti manyepo zvekutaurwa nevanhu kuti ini ndakapisa mota yatafadzwa shumba.
Asi bato iri rinoti riri kuzorwa mafuta enguruve yarisina kudya. Mumiriri weZimbabwe kuSouth Africa anoti kusvika pari zvino hapana mashoko ekuti pane chisvarwa cheZimbabwe chakakuvara pakaputika rinofungidzirwa kuti igas muJohannesburg neZuro. Indiwe mimwe emisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mhiri Jonga yezvematongerwo enyika iri kuenderera mberi pamberi pesarudzo dzemusi wa 23 mwedzi unouya. Mumwe ari kukwikwidza akazvimirira kumasvingo. Anoti akapisirwa motokari yake uye vamwe vari kukwikwidza musarudzo dzemakanzuru vakamirira bato reCCC kubindura vanoti vakarohwa. Vatsigiri veZANU PF ndo vari kupomerwa mhosva yekukonzera mhiri Jonga iyi. Kunyange hazvo bato iri riri kuti mutungamiri wenyika nebato iri vaEmmerson Mnangagwa vakati havasi kuda zvemhiri Jonga vakawanda vanoti igusira mukanwa. Jeffrey Moyo anotipa nyaya inotevera.
Vari kukwikwidza musarudzo dzedare reparamende vakazvimirira kumwe nezi West vatafadzwa mashaya mwando shumba vari kupomera amai Priscilla Moyo veZANU PF mhosva yekupisa motokari yavo.
Yesterday they had invited the national executive of the youth league kuti izovakampenera pamaranda number 1. So they were addressing vachitaura bad about me but they were facing resistance. So after vapedza paiwa munamato pano umwe musabhuku wakadotanga kuimba chimwe chiguyo zvokuti kwai munomuvengerei tafadzo vanhu vakabvumira so vakabhwekana nazvo. So they started following motokari yangu. Mota yachona ndeyesilva. So vakaitevera mota iyoyo. Toti kuti ndiripo, ndirimo mota iyoyo. Yanga yava kudropa vanhu vokupeisira ndopa vakasvika vakaintercept. Then they drove my car towards the direction yekwaMaranda. So then about 10 kilometers away ndopa vari kunzi vakaipisira.
Amai Moyo vari kuramba mhosva yavari kupomerwa iyi.
Kurudziro yangu ndeyekuti ngatikambenei murunyararo. Hama dzangu kukura zana hakuna chakunobatsira. Ndinoda kuti manyepo zvekutaurwa nevanhu kuti ini ndakapisa mota yatafadzwa shumba.
Mutauriri wemapurisa kumasvingo, Assistant Inspector kuda Kwashe Dewa, vati titaure navanyati parunare.
Taurai na National Spokesperson. Ataurai navo.
Asi vanyati vati vanga vasina kusungunuka kutaura nezvemhiri Jonga izi sezvo vange vari parwendo vachityaira motokari. Zvichakadaro, meya weguta reBindura kumashonaland central vari nhengo yeCCC vaBrian Campbell vanoti nhengo dzebato ravo dzakarohwa neimwe nhengo yeZANU PF vaRegis Mandoka.
Tiri kuita dambudziko reviolence muBindura iri kukonzerwa nevatsigiri vebato reZANU. Kunyanyanya mumwe anozivikanwa nezita rekunzi Matepe uye anonzi Regis Mondoka zita rake chairo chairo. Musi wechitatu kushangoedza akarova mukomana anonzi Andrew. musoro akakuvara akabuda ropa rakawandisa takanomangara nyaya iyi ku Central Police.
Asi vamandoka varamba kuti vane chekuita nekurohwa kwenhengo dzeTCCC. Mumwe ari kukwikwidza akamirira bato reTCCC kuchuru mumusha weushe wekunze muguta reHarare vatrust wechikomo vanoti vatenyerwawo motokari yavo nhasi masikati nevavati vatsigiri vebato reZANU-PF. Zimbabwe iri kuenda kusarudzo musi wa 23 Nyamavhuvhu, asi nyaya yemhirizhonga inonzi ichapa kuti kutambirwa kwadzo kunetse. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
The Voice of America, VOA.
Dare re Supreme Court nasiratura kuti nyaya yakakwidzwa navasevhi yakasukuwere yekurambidzwa kwavo kuti vakwikwidze musarudzo dzemutungamiri wenyika inzwi kwene chimbi chembe. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Nyaya yanzwikwa pamberi pevatongi vanoti vachine mbiri bhunu, amai Felicitas Chatukuta naamai Susan Mafangira. Vakaendesa nyaya iyi kumatare vaLovedo Mangwana vanga vaisa chikumbiro chekuti nyaya inzwikwe nechimbi chimbi mushure mekukwidzwa navakasukuwere izvo zvabvumiwa nedare. Pari zvino vakasukuwere vari kuramba vari mumwewo vachakwikwidza chigaro chemutungamiriri wenyika musarudzo dzenyamavhuvhu kusvika dare rapa mutongo waro. Mutauriro wavakasukuwere uye vari gweta amai Jacqueline Sande vatenda kuti zvindizvo zvaitika mudare.
Nhasi dare ranga richinzwa nyaya yekuti appeal inzwike nekukasika, nekuti kana munhu anota appeal anopiwa mazuva ekuti aisewo mapepa ake aone rekodzi rekuhigh court, aisewo atinoti maheads of arguments achitaura mitemo iri maringe nenyaya, nekuti dare riri kumashure rakakanganisa pai. Saka sezvineiwo vaLovedo Mangwana vatara kuti inyaya inofanira kunzwika nekuchimbidzika. Sezvo inyaya inofanira kunzwika nekuchimbidzika, vasevhi akasukuwere havana kuzviramba kuti ehe inofanira kunzwika nekukasika. Saka pawiriranwa kunzi record of proceedings richagadzirwa Mangwana musi wa 21 roongororwazve applicant neye ari kumhanharirwa sevhi akasukuwere vo inspector record kana vagutsikana vari kuisa ivo maheads of arguments avo musi wechitatu.
Amai Sande vatiwo dare rapawo mutongo wekuti nyaya iyi ichanzwikwa musi wa 27 Chikunguru.
Dare richazogara zvakare musi wechina rozwa nyaya iyi yetinoti appeal. Kwanhasi kwakusi kunzwika appeal, kwakunzwika nyaya yekuti appeal ngaita sekunzwika.
Rimwe gweta resangano rinoona nezvisarudzo munyika reZimbabwe Election Commission SEC, Advocate Charles Nyika ratsinhirawo richiti
dare ranzwa zvawiriranwa nevanomiririra mumhanari nevanomiririra first respondent, vabvumirana kuti vachafaila mahedzi avo netime dzavawirirana, then nyaya yozonzwikwa.
Vatongi vatiwo dare rehigh court rinofanirwa kuve raita gwaro rinoratidza zvakaitika pakanzwika nyaya iyi musi wa 21 Chikunguru. Dare ratiwo magweta anofanirwa kuvaisa kudare zvikonzero zvekusimbisa nyaya yavo musi wa 26 Chikunguru. Dare rozunzwa nyaya iyi masikati emusi wa 27 Chikunguru. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Dare rehigh court rasendeka parutivi mutongo panyaya yevamwe vanhu gumi nevaviri vakakwira kudare iri vachiti vanoda kuti rimise kukwikwidza kwevanhu gumi nevaviri vari kumirira bato reCCC musarudzo dzegore rino, vachiti vakanonoka kuendesa mapepa avo kunomination court. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Mutongi wedare vaBongani Ndlovu vati vachazivisa pazuva ravasina kudoma mutongo wavo panyaya yekuti vanhu gumi nevaviri vari kumirira bato reCCC ava vomiswa kukwikwidza musarudzo dzemwedzi unouya here kana kuti kwete. kwetare vanhu gumi nevaviri vakakwidza chikumbiro ichikudare vatembe inkosi Magwaliva vati nhengo zeCCC hadzifanirwe kubvumidzwa kukwekwidza.
Isu tine confidence nekesi yedu, nokuti dai tanga tisina confidence tingadai tisina kushingirira mazuva maviri tichitsanangura nyaya yedu kudare. Saka takauya kuno kuti tizoisa nyaya yedu pachena, and tine confidence yekuti nyaya yedu ine musoro.
Asi kubvira pakutanga kwenyaya iyi, kwetari riri kumirira Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC vari kuramba kuti pane mutemo wakachorwa, vachiti ZEC yakaita basa rayo zviri pamutemo. Vakanengoni vanotiwo chikumbiro chinofanirwa kuraswa sezvo chakakwidzwa kudarerisiro. Magwetange achimirira nhengo zeCCC anosanganisira muzvinafundo Wolfman Mwewe, Vatavani Mupofu navaJeremiah Bhamu. Magweta aya ange achibvumirana negweta reZEC. Rimwe zvegweta reCCC vati Nasherunganga vaudza Studio 7 kuti maonero avo ndeyekuti vakakwidza chikumbiro ichikudare havana kupa umbowo hwakakwana.
Tasumudza zveishu yedu kutaura kuti ko ivo interest yavo ndei, nekuti havasi kukwidza musarudzo izvi. Vanhuwo vakatoregista kuvhota, hapana chinovamanikidza kana chinovatadzisa kuti musi wa23 August vavhotere munhu wavo wavanoda. Saka zvinhu zvinotishamisa kuti right, iwewo hausi kumiswa kuti uexercise right yako, conditional right yekuvhotera munhu waunoda, asi kuda kuti uyu adisqualifywe. Saka ivo benefit yako inenge iri yechii, interest yako inenge yechii? Saka ndozvinhu zvatachikweshana nazvo nhasi izvozvo.
Kana dare rikatambira chikumbiro ichi, zvinoreva kuti bato reCCC rinenge rarasikirwa nezvigaro gumi nezviviri mudare reparamende sarudzo dzisati dzaitwa. Zvichakadaro, gweta range rakamirira imwe kambani yenhau yeCenter for Innovation and Technology kana kuti site vakutsatswa pulu, vati matare munyika anofanirwa kufambirana nenguva, vabvumidze kuti zvinenge zvichiitwa mumatare zvibudiswe kuruzhinji pazvinenge zvichiitika.
Vabvuma chete kuti panoitwa judgment ndipo chete panoitwa live streaming. Problem ndeyekuti judgment is just sometimes one line, two lines. Saka isu hatinzwisisi kuti koti yarambirei because haina kutipa mareasons. Tichapiwa mareasons nekuenda kwenguva. Zvinoreva kuti hatisati tasvika pamutano wokuti makoti edu akubvuma kuti technology ipinde mumakoti vanhu vaone kuti zviri kufamba sei. Apa mitemo inobvumira izvozvo, asi ivo vanogara pamatare havasati vasvika palevel yekuti vaite open kuti vabvume zvinhu zvakadaro.
Saiti yaiyo yaita chikumbiro chekubudisa nyaya iyi padande mutande, mutongi wedare akabvuma kuti vaizobvumidza chete kuita izvi kana ave kupa mutongo wake. Dzimwe nyika dzakaita seSouth Africa dzinobvumidza kuti vatapi venhau vabudise zvinenge zvichiitika mumatare senzira yekuratidza kuti hapana chekuvanza pane zvinenge zvichiitika. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Mumwe mutori wenhau anonyorawo mabhuku ari chizvarwa chekuNigeria asi akapotera kuGhana, David Undein, anoti akachengetedzwa muusungwa panhandare yendege Robert Mugabe International Airport neZuro asati amanikidzwa kudzokera nhasi. Asi hurumende inoti ainge asina visa kunyange iye achiti aikwanisa kuripiwa panhandare yendege asvika. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Munyore mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko vaNick Mangwana vanoti Undein uyo akasvika munyika asina magwaro akakwana ekufambisa kana kuti visa nemusi wechitatu akaburiswa munyika nhasi mangwanani anokwanisa kudzoka kuZimbabwe kana agadzirisa mapepa ake. VaMangwana vaudza Studio 7 kuti Undein uyo aitsvaga upoteri kuGhana akasvika muZimbabwe neZuro haana kana mhosva yakapara kunze kwekuti akapinda munyika asina visa sezvinodiwa pazvizvarwa zvekuNigeria zvinopinda munyika.
Asvika kuno uku ndokubva taona kuti haana visa veimigration vakaona kuti haana visa hakusi kuti pane chinhu chimwe chakaipa changaita kana kudii, ndobva vamuti visa rako unofanira kuapply visa uchiri kunyika saka hauna visa, saka takakuti upfuure. Pakakaita futi rimwe rombo rakaipa rokuti pavakazopedza kutishanda naye ndege yanga ari mairi yanga yatosimuka, so papa kudiwa kunzi pagadzirwe imwe ndege yekuti azokwira adzokera.
VaMangwana vanoti vanoshamisika kuti Undein akatakurwa nendege sei asina visa, uyewo vati ange asingafambire zvebasa. Vaendera mberi vachiti kana akagadzirisa magwaro ake ekufambisa akasununguka kudzoka zvakare kuzoshanyira shamwari yake sekutaura kwake.
Izvi hazvirevi kuti haabvumidzwi kuuya kuZimbabwe. Kana akangonogadzira mapepa akadida kudzoka kuZimbabwe anouya, tinogamuchira vaenzi vese vanouya kunyika kwe pose pacho maringe nemirawo yedu yekudzidzana nezvimwe
asi achipindura padande mutande rake reTwitter hunde ini ashora zvikuru vamangwana achiti munhu anoreva nhema ati hatarisire kuti mushandi wehurumende anoburitsa pamadande mutande nezvenyaya dzeupoteri wemushanyi kuZimbabwe atiwo ashandisa gwaro rake reupoteri raakapiwa muGhana kushanyira nyika dzakawanda pasina dambudziko kunze kwemuZimbabwe pamashoko anyorwa padande mutande nemumwe mutori wenhawa nemukurumbira Hopewell Chingono ekuti dai Zimbabwe isina kuburitsa munyika hunde ini nekuti yakabatsirwa zvikuru neNigeria vamangwana vati Zimbabwe yakabatsirwa nenyika dzakawanda uye haingaregi zvizvarwa zvenyika idzi zvichipinda munyika zvisina magwaro nekuti nyika idzi dzakabatsira Zimbabwe munyori musangano rinomirira vatori venhau munyika reZimbabwe Union of Journalists Zuj vaPerfect Shomwane vati vane urombo nezvakaitika kuna hunde ini
tine urombo kuti izvi zvaitika kumutori wenhau asi sesangano rinomirira vatori venhau munyika hatigoni kuti tinge tichitaura pamusoro penyaya iyi zvakadzama nekuda kwekuti chokutanga hatizivi kuti mutori wenhau uyu wauya munyika kuburikidza nebasa kana kuti achida kuzoita basa rake rokutora nhau kana kuti kwete
izvi zvatsigirwa navasilence kwande avo vataura vakamirira National Association of Freelance Journalists vati vanovimba kuti hunde ini achagadzirisa magwaro ake odzoka kuZimbabwe
tinotarisira kuti kana zvikazofamba zvakanaka kana kuri kuti pane zvinenge zvichidiwa zvine chekuitwa nekutevedza maimmigration laws nezvimwe zvakangodero tinotarisira kuti anongona kuzodzoka futi muno muZimbabwe zvikafamba zvakanaka
hunde ini aitsvaga upoteri kuGhana uye ashandisa magwaro mamwe chetewo kuuya kuZimbabwe asi iye achifanira kushandisa visa kuuya kuZimbabwe anotiwo akachengeterwa mumba yanga isingakodzeri kudzamara azoburiswa munyika ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Manguja.
Mapurisa emuSouth Africa anoti munhu mumwe chete akafa vamwe makumi mana nevasere vakakuvara muJohannesburg nezuro mushure mekunge rinofungidzirwa kuti igasi raputika mumigwagwa yeBree neRisk. Mumiriri weZimbabwe muSouth Africa vaDavid Hamadziripi vaudza Studio 7 kuti kusvika pari zvino havasati vanzwa kuti pane chizvarwa cheZimbabwe chakakuvara muchiitiko ichi. Asi nzvimbo iyi inonzi ndiyo inoendwa nezvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinenge zvichienda kunohodha. Mapurisa anoti achiri kuferefeta nyaya iyi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wesangano revanotenga nevanotengesera kunze reInternational Cross Border Traders Association vaDennis Juru.
Tinoona kuti muna brindo munouya mambuya mazhinji achinohodha. Vazhinji vanobva kuZimbabwe kana vachienda kuti vari kunohodha hembe zvipfeko muSouth Africa kunyanya vanenge vachiuya muJohannesburg vane vachiuya muna Bree.
Sei vachienda munharaunda iyi?
Muna Bree ndo mune zvitoro zvakawanda zvikurusa zvine zvipfeko zvine mutengo iri pasi uye zvinohodhesa pfeko zvekuti kana munhu achihodha mutengo unotidzikei. Kana munhu asina kuenda kumachina achida kutenga zvinhu zvinenge zvichinyanya kutengeswa nevaya vatinoti maIndia ndo musika wachona iwewo muna Bree. So naizvozvo tinoona kuti kuputika kwakaitika muna Bree kwakanganisa zvikurusa basa reavo vanotenga nekutengesa kunyanya sei vanotenga zvipfeko kunyanya iyo nguva yechando ineyi yatinoona kuti inguva yekutenga majuzi, inguva yekutenga zvinodziya.
Ko zvinhu zvakamira sei panzvimbo iyi pari zvino?
Paita dambudziko guru rekuti vanhu havachisiri kukwanisa mapurisa avhara kuti hapatisi kubvumirwa vanhu vanenge vachifamba ipapo sekuti hazvisi kuzivikanwa kuti kuputika uku kwapera here kana kuti chingave chakonzeresa kuputika ikoko chingave chiri chii. Naizvozvo kuri kuitwa tsvagurudzo yekuti cheveputika chaputika chingave chii uye chapedza here kuputika kwacho. Asi tinoona kuti ini pandasvikawo panzvimbo iyoyo ndaona kuti pari kunhuhwa gasi nyange zvazvo zvisati zvaonekwa nemaziso kuti igasi asi mhino dziri kutaura idzo kuti igasi.
Pane zvamambonzwawo here nezvezvizvarwa zveZimbabwe kuti pangavaone akakuvara here pachiitiko ichi?
Hasati taziva kuti pane zvarwa zveZimbabwe here zvachigara mudzimba dzemudurikidzanwa dzinowanikwa dziri panzvimbo iyoyo yakaputika tichiri kutsvagurudza kuti tione kuti vakakuvara ivavo uwandu hwanga huri pamakumi mana nevasere saka tichida kuti tsvagurudze tione kuti vakuvara ava pangavanenge paine vekumusha here ipapo.
Mukuru wesangano revanotenga nekutengesera kunze reInternational Cross Border Traders Association vaJanice Juru vari parunare muSouth Africa naBlessing Zulu Studio 7.
Apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu Studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye dzemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi teererai Studio 7 nguva dza7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchidawo kupa pfungwa dzenyu panhau zedu. Tachimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vamwe vatungamiri venyika dzemuAfrica vari kutarisirwa kuenda kuRussia kupera kwemwedzi uno kunoita musangano uri kukokerwa nemutungamiri wenyika iyi vaVladimir Putin. Uyu musangano unenge uri wechipiri weRussia Africa Summit uye unonzi unenge wakanangana nekusimbaradza ukama munyaya dzezveupfumi nekuchengetedzwa kwenyika. Vakuru vakuru vehurumende yemuUkraine vanoti Russia iri kurwisa zvakasimba nzvimbo dziri kuchamhembe kwenyika iyi dziri kumahombekombe kwenyanza kunotakurirwa zvekudya zvichiendeswa kune dzimwe nyika. Russia inonzi iri kuita izvi kutsiva kubhombwa kwakaitwa zambuko pakati payo nedunhu rayakapamba reCrimea nevanofungidzirwa kuti mauto eUkraine. Apo nyika yasarirwa nemazuva makumi matatu kuti ipinde musarudzo dzemutungamiri wenyika, nengo dzeparamende pamwe nemakanzuru, nyaya dzemhirizhonga yezvematongerwo enyika dzinonzi dziri kuramba dzichiwedzera munyika, vanopikisa vachinongedza kunhengo dzebato riri kutonga reZANU-PF kuti ndidzo vana muparanzvongo. Asi ZANU-PF inoti haiite zvemhirizhonga ichiti inotevera shoko remutungamiri wayo vari mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa rekuramba mhirizhonga kunyange hazvo vamwe vachiti muromo hauzarirwi nerwizi. Izvi zviri kuuyawo zvakare panguva iyo mapurisa akayambira kuti acharanga vezvematongerwo enyika nevatsigiri vavo vachawanikwa vachipesvedzera mhirizhonga munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nhengo yeCCC vaGodfrey Kurauone pamwe nenhengo yeZANU-PF Dr. Masimba Mavhaza. Totanga nekunzwa kuna vakurauone kuti vanoti kudii nekukwira kwemhirizhonga yezvematongerwo enyika.
Mugariro mukoma jonga watova mugariro watoziva kuti every election mapato anoenda kuziki vondosaenderana pasi kuti hatidi mhirizhonga, but muchaona kuti zvavanotaura nezvavanosainira nezvavanozoita zvakasiyana. Nokuti mukatarisa izvi right now pese kuri kuzoitika violence, muchaona kuti vanhu veZANU-PF vari kuataka vanhu veCCC. Vaenda Masongo Central, CCC yakaita rally yayo, ZANU-PF yakadistriba vakadzingirira vanhu vakaita sei. I think makaona zvevideo yaitenderera pasocial media vazvaita vachitema mota sevanhu veCCC. Kureva kuti zvavamotaura nezvavanoita hazvienderani ende hazviwirirani. Tatinongozoona kuti pedza nguva kuenda kundosaina nazvo pasi kuzeki. Nokuti vapedza kusaina vanosvika voita the right opposite.
Dr. Mavhaza, nyaya iyo hanzi ZANU-PF kunyange pakasainiranwa pari kuonekwa mhirizhonga ichingoramba ichikwira.
Chotanga ndiye kuti handibvumirane nekuona kwavakurauone. Hatingi vachiri kukurawo kuti vanyatsoona. ZANU-PF handiyo nzvanga muromo, haitangi dambudziko ende haidzoreri. ZANU-PF takadzidzisa nhengo dzeZANU-PF kuti aiwa isu tagara tine vanhu vakawanda veZANU-PF, saka tinogorovereiko vashoma? Ende tisu takaita kuti tive nedhemokrasi muZimbabwe, saka tinogorovereko vanhu? Prosesi yedhemokrasi haidi kurohwa. Asi zvinoitika hazvo vakurauoni kuti dzimwe nzvimbo tinogona kuwana nhubu nen'an'a dzevanhu dzinotanga kurwisana nevanhu, asi hatisi chinangwa cheZANU-PF. Vamwe vanorwisa vakapfeka zvahembe dzeZANU-PF vasiri nhengo dzeZANU-PF, chinangwa chavo vanhu ava ndichiri kuda kunyadzisa batiri zvaudzi.
Vakura uone nezviri kuitika izvi, batori renyu radii kudzokera zvakare kuziya chikotaura kuti ona chibvumirano chiye chamwandanyuka pasati patombosvikwa kusarudzo.
Mukoma Jonga, ndada pindira mubvunzo wenyu. Mukoma Mavhaza vati kune dzimwe nhubu kuZANU-PF. Ndada kuti ndijekese mukoma Jonga kuti nhubu yekutanga ndi Emmerson Mnangagwa pache zvake, because pane musi wakaadressa kumapostori. He was very clear kuti imi henyu moita zvekuchengeterera vanhu. It's no rakasha. Those are the words from the president wenyika. President weZANU-PF. Tochindiudzai kuti kana vanhu vekumaruwa vakahwaiya achidaro vanofungei. Mukuru wavo achiti kwanzi isino rakasha. Ndiri kupindura kubvunza, manibvunza mukoma Jonga. Zeki, we have been to Zeki with so many issues. But the violence oga, but hapana anything chinobva kuCCC chinoterewa neZeki.
Dr. Mavhaza, hanzi mukuru wenyu ari kutoparidza mhirizhonga. Pindura itinzwi.
Chekuti hanje kuti vakuraone pane pamatirashikei zvikuru. Mutungamiriri wenyika yeZimbabwe vaMnangagwa havasiriwo nhubu, uye zvepavakati isu tinorakasha. Havana kureva kurakasha kuzvibhakera, vaireva kurakasha kukunda kurova pavhoti kwete kurova pachibhakera. Saka musati kunge musinganzwise chishona. Chepiri, kana kuti isu tinokuurayai, zvekuti takuurayai pavhoti, kufa nekukundwa kwete kufa kwekuurayiwa kwekupondwa. Aiwa, ZANU-PF haisi mhondi. Mashandiso emazwi hatida kuti tinzwisise. Isu totori nechikwata chinonzi varakashi kuZANU-PF. Hatirakashi nezvibhakera. Vanorakasha nekunyora, vanorakasha nekutaura zvebato ravo, vanorakasha nekuudza vanhu pamusoro peZANU-PF. Tokurakashai pamashoko kwete pazvibhakera.
Regai tinzwe vakuraone.
Ndozvinoonesa mukoma Jonga, kana wajoina zvigure unongomanikidzwa kutaura zvinhu zvira genetics yeconscience, zvinhu zvausingabhilivhi mazviri. Unopedzera wongozvitsigira, asi unonyatsokuona kuti munhu ari kuremerwa kutsigira zvinhu zvake. ZANU-PF yakatanga mhirizhonga kare, kubva kugukura hundi tikauya kuna 2002 tikabvapo tikaenda pa-2008 election. Nanhasi vanongoita violence. Hakuna munhu angazouya nhasi achida kuudza vanhu zvekunaka kweZANU-PF, zvekusavhaidende kweZANU-PF nhasi, because it's known worldwide, it's known countrywide kuti mhirizhonga kana chiuya eiyo zvematongerwo enyika inoudzwa neZANU-PF. Saka havana chekuimbisana neZimbabwe, saka vangatoimbisana neZimbabwe chete iviolence nekuvhundusira vana veZimbabwe vavhotere nekutya, but kwete nekuti vakagona basa chavakaita hapana.
Vamavhaza, mashoko enyu ekupeta.
Mukupedzisira ndinoti aiwa tichanyedzere kupenga. Hatingatore bato reZANU-PF sezvigure. Ini ndinotaura chokwadi sezvazviri. ZANU-PF ndo yakarwira runyararo ikarwira rusununguko. Saka hatigoni kutyora mhiko yedu yekuti tichapa
ZANU-PF haina urwira rusununguko vamavhaza. Tichiregai
kuti vataure vapedze. Taurai tinzwe vamavhaza.
Zvakanaka, mukupedzisira vakuraonesa. Handizivi kana muchinge maradhiyo avo, handinoti hangu kwamuri, handina kuti munopenga, ndati musanyedzere kupenga. So ndakuenderera mberi ndichiti kuvana veZimbabwe, aiwa tingataura zvakasiyana siyana, tinganongedzerana. Chinokosha nhasi hakusi kutsvaka kuti ari kukonzera mhirizhonga ndiani, ndechekuti iwewe mwana veZimbabwe pauri, regedza mhirizhonga.
Vanga vari nhengo yeZANU-PF, Dr. Masimba Mavhaza, vari parunare kuSpain neStudio 7. Manzwa zvakare kubva kuna vaGodfrey Kurauone veTriple C vari parunare kuTexas muno muAmerica neStudio 7. Munhau dzemitambo, makundano makuru enhabvu yemadzimai kana kuti 2023 FIFA Women's World Cup atanga nhasi munyika mbiri dzaari kuitirwa dzinoti New Zealand neAustralia. Mumutambo wekutanga New Zealand ichikunda Norway 1-0. Mumutambo wechipiri Australia yakundawo Ireland 1-0. Mumwe mutambo uriko mangwana mangwanani uri pakati peNigeria neCanada. Dzimwe nyika dzemuAfrica dziri kumakundano aya dzinosanganisira South Africa, Morocco neZambia. Musakanganwa chirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na 8 PM, apo tiri kutarisa mutongo weElectoral Court wekubvumidza amai Elizabeth Valerio kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndikusemi na Gift Dube.